Wangu tatana kubatira vana vashanga vachinyura zamanishoni gore rino reo-level. Vana vari vachidzidzisirwa pamawhatsapp group dzakatavarira nhasi. Hatisi kuzogumira pao-level. Tukubatanidza vana vegrade 7 nevaadvanced level. Asi pauripo hwatatanga nhasi taona kufarira kwatangoita pane vana 520 vatotanga kupinda mumaklasi edu. Vakakwanisa kudzidziswawo zvichienderana nemavariro ataita urongwa hwedu.
Zvidzidzo zvingani zvaitwa nhasi uye vana vari kutarisirwa kubhadhara mari here?
Nhasi kwangoitwa masabhijekiti akati anenge mashanu, asi vana vazhinji vari kuedza kufarira chirongwa ichi. Urongwa uhwu havana ava havasi kubhadhara, asi mawishes anoda kuzobatsira varairidzi nedhata ndo ari kupota achingotumira kuti varairidzi vanenge vachidzidzisa vawanewo chouviri kuti vakwanise kudzidzisa, nekuti dhata racho remuzimbabwe riri kuti dhurei.
Chii chasvitsa kuti munge muchiparura chirongwa chakadai?
Kana kuti ipe vana dzidzo muzimbabwe. COVID-19 hongu yakadisrupta, asi parikuratidza kuti hapana humwe urongwa huri kuitwa hwekuti ruzhinji rukwanise kuwanawo dzidzo. Tirikuona vana mumageto vaakutanga kuita maelmerages, vamwe vaakuita madrugs nezvimwewo zvakasiyana, zvinenge zvoita kuti vatadze kuzodzoka kuzvikoro kwazvinenge zvavhurwa. Saka danho ratiri kutora iri nderekuita kuti tikwanise kuchengetedza vana varambe vachidzidza, kuti chero zuva razonsune mazamanishoni vanga vaine kamwe kagadzirwa kazvinoita.
Tinorangarira kuti varairidzi maichema kuti hamuna mari dzekutenga masaisai kuti munge muchiitisa zvidzidzo izvozvi, muchikumbira hurumende kuti ikubatsirei. Hurumende yakamira papi pachirongwa ichochi?
Hurumende haina kupindura, haina chairi kuita chinobatsira kuti tikwanise kuwana mari pamadhadhekutadhe ipapa. Ndosaka takutodemba nemawowisha tobatsira kuti varairidzi vakwanise kubatsirika. Vamwe vabereki vanenge vaine vana vakujoina vari kubatsirwawo nedhata kana vainayo, vamwe vanenge vasinawo vanobatsirwawo nevamwe, asi hurumende chayo hapana chaiti yaita.
Tichiona chirongwa ichi chinobatawo vese vana varinge vachinyora bvunzo dzamataura idzodzo. Ko vekumaruwa vasina mukana wekunge vachiwana marisaisai nemadande mutande vari kubatsirwa sei?
Idambudziko huru rinototifungurudza mwoyo. Tinofarira kuti kune vashoma variko kumaruwawo vanowanawo mawhatsapp vari kubatsirika, asi avo vachinge vasina access yemawhatsapp kuti zvitori mudishi rekufunga tichivonga pamwe chero tingaita sei kuti vaonewo dzidzo. Asi mukavereka mugwaro redu reeducation in emergency chat, tanga takaisa maproposals akawanda anogona kuitwa, kusanganisira mamobile library nezvimwe zvinokwanisa kuitwa kuti vana vekumusha vawane dzidzo.